manera kana kamuri ye Zimbabwe 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu kubvumbi 12/2023 makaterera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muPretoria, South Africa, rupinda muzuva repiri richizeya nyaya yekuti magwaro eZimbabwe exemption permits owedzerwa nguva yekushanda here kana kuti kwete. America yobatsira Zimbabwe nemari yekugadzirisa masvingo eGreat Zimbabwe. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden voita musangano nemutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekusvika kumagumo kwemagwaro eZimbabwe exemption permits musi wa30/10 gore rino yapinda muzuva repiri ichizeiwa nedare repamusoro remuPretoria muSouth Africa. Nasi gweta riri kumirira gurukota rinoona nezvemukati menyika yeSouth Africa vaAaron Motsoaledi Advocate Ismail Jami vaudza dare kuti kana rikatevedzera zviri kudiwa neveHelen Suzman Foundation avo vari kumiririra zvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe exemption permits aya kana kuti mazep zvinenge zvoreva kuti dare rinenge ropindira pamashandiro ehurumende zvinova zvisingaenderane nebumbiro remitemo rinoti mapazi aya anofanira kushanda akazvimirira kana kuti separation of powers. Vajami vativo izvi zvinoitika chete kuti dare ripindire kana paitika zvinhu zvinenge zviri zvikuru chaizvo kwete zvidiki zvakaita semapepa EZEP. Vativo chikumbiro cheHelen Suzman Foundation chekuti nguva yekugara munyika iyi iwedzerwe negore nemwedzi misere kune vane mapepa EZEP aya zvakangofanana nekupidigura danho rakatorwa navaMotsoaledi. Nyaya iyi iri kuenderera mberi ichinzwikwa mangwana. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reZEP Holders Association vaEdward Muchatuta kuti tinzwe maonero avo.
Ndiriwo mumwe wemaZTP holders acho. Saka mukana wamuri kutipa wakanaka nechinguva diki yatinotsvuku kusangana nawo nguva zhinji tinotaurirwa nevamiririri vanozotaura nyaya dzedu nepasi.
Tanzwa kuti maswera muri ko kudare reHigh Court kuPretoria uko zvakamira sei?
Iko zvino hatisatanyaso kwanisa kuona zvakajeka pane zviri kuitika mumatare pari zvino. Asi tikona nekufamba kwenguva kusvika musi wechishanu pachapera kupiwa umbo hunobva kumagweta eHome Affairs nemagweta akamirira maZTP holders ndubva tinenge tane mukana. Ukunyasona kuti zvingangonanga kupi.
Asi tichitarisa zvataurika kubva nezuro nanhasi uno muri kuonawo sei?
Pari zvino tichitedza zvakaitika nezuro Helen Suzman Foundation rakapira zvarainge rinazvo magweta acho kudare. Pane zvavakapa takazvititambirei. Asi pane rimwe side hatisi kunyatsonzwisisa kana vachiti pari kufanwa kutanga paitwa consultation kuti Home Affairs iende kuvanhu ivaudze nedanho rariri kutora. Ivo veHelen Suzman Foundation zvinova kuti danho rikazotorwa rekuti isusu tisakwanise kugara nekusenza muSouth Africa zviri pamutemo vanozozvitambira kumberi uko zvinogona futi kuzotiomera.
Kune vanonzi vakatumirwa nehurumende yeZimbabwe vari kunzi vari muSouth Africa kuti vazobatsira vane magwaro iwaya semi. Muri kumbosanganawo nawe here?
Mukoma ivanzi, dai hurumende yedu yaita rudo rwevanhu nekuti iko zvino hakuna kana patiri kusangana navo vanhu ivavo, asi tiungozwa mumamidhi vatitori venhau muchitaura kuti vari kuzoti vari kuzoti. Muri kumbovabvunzawo here vasangana nevanhu vangani kana kuvakumbirawo kuti vakutorerei mafotos evanhu vacho vavari kusangana navo paground? Hakuna munhu ane ZTP permit ari kuda kudzokera kumusha. Vanhu vane vana vari kudzidza muno, vari kusenza muno, vamwe vacho vana vavo vari kubhadharirwa mari dzechikoro nevanhu vari kusenzera. Hapana pokuti munhu iye angade kuenda kumusha.
Avo vanga vari mukuru wesangano reZEP Holders Association vaEdward Muchatuta vachitaura vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Muchungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vaudza vanhu kuBelfast Northern Ireland kuti vanovimba kuti hurumende yemubatanidzwa inogona kutanga kushanda zvakare, vachivimbisa kuti izvi zvikaitika America yakagadzirira kusima mari inosvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 billion. Bato reDemocratic Unionist Party remunyika iyi rakabuda muhurumende yemubatanidzwa paita kusawirirana mushure mekunge Britain yabuda muEuropean Union kana kuti Brexit. Bato iri rinoda kuramba richidyidzana neBritain, asi rimwe bato guru reSinn Féin rinoti rinoda kudyidzana neIreland. Muri yava Biden ine midzi muNorthern Ireland. VaBiden vaitawo musangano nemutungamiri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak, uye vari kutarisirwawo kuti vachashanyira dzimwe nzvimbo dzemuNorthern Ireland kutanga nhasi namangwana. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBelfast muNorthern Ireland vaMasimba Mavaza vanove nhengo yebato reZANU-PF, asi vari kutaura vakazvimiririra vanoti vagari veBelfast vari kufara zvikuru nekushanya kwavaBiden uye vabuda neuwandu hwavo kunyangwe kuri kutonhora zvakanyanya. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaMavaza naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7.
Mutungamiriri wehurumende yenyika yeAmerica vaJoe Biden vari muno muRepublic of Ireland, apo vari kuya kuzocherechedza makore makumi maviri nemashanu erunyararo rwakabvumiranwa pakati pevairwisana munyika yeIreland. VaBiden midzi yavo dzinzarawo rinobva kuno kuRepublic of Ireland, saka vane hama dziri muno dzavakasangana nadzo nezuro vana baba munini, sekuru, zvizukuru nezviteteguru zviri kuno.
Nhasi vaita hurukuro nemutungamiri wenyika yeBritain vanga vari kukurukura nezvei.
Vakasangana nemutungamiriri wehurumende yeBritain vaRishi Sunak vakasangana muno muguta reBelfast. Vakatanga vasangana pamuzinda wendege pavakasvika vakatambirwa vakaratidzirwa kune hama neshamwari nemakurukota ehurumende eRepublic of Ireland. Vazokurukura zvakati wandei nava Sunak pamusoro penyika yeIreland. Vachatara zvakare pamusoro pekubuda kwakaita Britain muEU nezviri kuchemwa-chemwa neRepublic of Ireland kuti Britain inge ichigadzirisa zvavari kuti izvo hazvina kufamba zvakanaka. Uyezve vaJoe Biden vari kutarisirwa zvakare kuti vachazodzoka kunyika yeEngland kunenge kuri kugadzwa umambo Charles wechipiri, vachagadzikwa umambo musi wa5 musi wa6 May kuLondon. Ende vanga vari kukurukurirana zvakare nekuda kwekukokwa kwavakaitwa kuti vauye kugadziriso iyoyo.
Kushanya kwavaJoe Biden munyika iyi yeNorthern Ireland kuri kutambirwa sei?
Zvikuru sei zvatinoona pano ndezvekuti kuuya kwavaBiden, vazhinji vemuno munyika meRepublic of Ireland vafara, vanga vakamira mumigwagwa, vamwe vakaungana pari kuitirwa musangano vachifarira kuti vanofarira kudyidzana kukuru kuri pakati peAmerica neRepublic of Ireland. Because zvine zvipandira pandakamira muno mu Belfast kuri kutonhora hako chando kuchinairira kumvura vanhu vazhinji vakamira mumvura imomo vachipembera nekusimudza maoko nekungofarira kuda kuti mutungamiriri weAmerica paachabuda dzimwe dzengu achawana mukana wekutaura nawo.
Awo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBelfast muNorthern Ireland vamasimba mavaza vanhu venhengo yeZANU PF asi vari kutaura vakazvimiririra vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Hurumende yeAmerica yavimbisa kuramba ichibatsira Zimbabwe nemari yekuchengetedza tsika nemagariro ayo kuburikidza nekuchengetedza nzvimbo dzekushanyirwa dzakakosha pamwe nezvimwe zviwanikwa zvine chekuita netsika dzechinyakare. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzekupeta chirongwa chekuvandudza midhuri yenzvimbo yekushanyirwa yemasvingo eGreat Zimbabwe ayo angaondomoka, vakafanobata chigaro chemiriri weAmerica muZimbabwe muzvare Elaine French vati nyika yavo yakazvipira kuramba ichibatsira Zimbabwe kune dzimwe nzvimbo dzakakosha dzakadai.
United States inofara kutsigira chirongwa cheAmbassador Fund for Cultural Preservation Project. Takashanda nemasangano akawanda kuti basa iri riitwe uye tinoti makorokoto nevese vatakashanda navo kusanganisira bazi reNational Museums munyika pamwe nehurumende. Ticharamba tichitsigira zvirongwa izvi.
Muzvare French vati nyika yavo yakabatsira Zimbabwe nemari inosvika zviuru matsana manomwe nemakumi matanhatu. Kana kuti 760,000 United States dollars kwemakore gumi nemashanu apfuura uye vacharamba vachibatsira nekuti dzakakosha. Chirongwa chekuvandudza mudhuri weGreat Zimbabwe pamwe nekubvisa sora reLantana Kamara chakatanga mugore ra2018 uye hurumende yeAmerica yakaisa mari inodarika zviuru makumi mana kana kuti 40,000 United States dollars. Vati zvakakosha nekuti zvinoita kuti tsika nemagariro evanhu muZimbabwe achengetedzeke uye azokwanisa kuonekwa nevanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana kusanganisira nyika yavo. Kurukota redunhu remasvingo vaEzra Chadzamira vati hurumende inotenda zvikuru nerubatsiro rwabva kunyika yeAmerica uye vanotarisira kushandidzana zvakanaka.
We are heartened by the fact that you choose Great Zimbabwe among thousands of other heritage sites across the world to be the best.
Mwoyo yedu inofadzwa zvikuru kushanyirwa pakati pezviuru zvenzvimbo pasi rose kuti tibatsirwe nemari yakabva muhomwe yeAmbassador yekuchengetedza tsika nemagariro uye ndoda kutora mukana uno kutenda maitirwo ezvakadai ndakamirira vanhu vemasvingo. Aiwa tinotenda.
Izvi zvatsinirwawo namambo wenzvimbo iyi achangobva kugadzwa svondo rapfuura asi zvine mutauro nevamwe mhuri yavo. Ishe Matubede Mugabe
zvaudzikire nakanji ndoda kutenda chirongwa chanhasi chakaunganira chekuti chekuuraya zvinonetsa zvinonzi Lantana Kamara yanetsa nzvimbo inwe. Saka tichaona kuti nzvimbo yatakatogara panapa yakatogara Lantana. Saka ndinoti hama dzangu dzakambobetsera nemari rambai muchidira.
Vachitaurawo vakamirira gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe kazembe mukuru webazi rezvekuchengetedza kwezvivakwa zvekushanyirwa kwenyika muzvinafundo Sara Ferreso vati
tinotarisira kuti kuchaitwa mimwe mishandira pamwe yakaita seiyi munyika nevanotibatsira kuitira kuti bazi rezvekushanyirana rive rinovandudzwa roenderera mberi zvakanaka.
Gari wemunharaunda yeGreat Zimbabwe angari pamhemberero dzanhasi Vafanos Matura vanoti zvakanaka zvikuru zvakaitwa panzvimbo yavo iyo inovapa mabasa neraramo nemhuri dzavo kubva mukushanyirwa.
Kuchengetedzwa kuno kuita nzvimbo ino kunoita kuti vashanyi varambe vachiuya vachizoona nzvimbo ino. Mukuona kwavanoizoona nzvimbo inoyi necommunity inobhenefita kudarikai zvakasiyana-siyana. Vanhu vanoona mabasa, vanhu zvavanotengesa zvakafanana namasculptures, zvakafanana namacrafts, dzinowana vanotenga vanhu vowana mari.
Kuvandudzwa masvingo eZimbabwe kunobatsira kusimudzira upfumi hwedu unhu iri kubudikidza nemari dzinouya nevashanyi. Zimbabwe Tourism Authority inoti Zimbabwe iri kuedza kuwedzerawo vamwe vashanyi kubva kunyika dzekumawirira nekumabuda zuva nekutumira vashanyi vanenge vachishandisa kumizinda yenyika iyi. Donzo rehurumende nderekuti panosvika gore 2025 inge yava kukwanisa kuwana mari inosvika mabhiriyoni mashanu mukushanyirwa kwenyika. Takamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Kanzuro inoona nezvesarudzo muSadak yeSadak Electoral Advisory Council yakapinda munyika neZuro uye yatanga kuita misangano nehurumende vemapato anopikisa vatori venhau pamwe nevese vane chekuita nesarudzo. Kanzuro iyi iri kuda kuona kuti Zimbabwe yagadzirira sarudzo here ichiteverawo zviga zvesangano reSadak kana kuti Sadak Principles and Guidelines on Elections. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau sachigaro wekanzuro iyi Justice Tichema Dlamini vekuEswatini vati vanoda kuona kuti zvinhu zvakamira sei panyaya dzematongerwo enyika uye kuti mune runyararo here kuti nyika iite sarudzo dzakajeka.
Mission is to do an assessment that will help SADC to know if Zimbabwe is ready and prepared, actually not just Zimbabwe, the commission which is in charge of the election, to know if
ongororo yatiri kuita ichabatsira SADC kuti izive kuti zeki yagadzirira here kuita sarudzo.
Vacho vanoda kuona kuti vatori venhau vari kuita basa ravo vakasununguka here uye kuti mapato ezvematongerwo enyika ari kupiwa mukana wekushambadza here pane penyuro nemapepanhau ehurumende. Vachitaura pamusangano uyu mupepeti wenhau wesangano reZimnow muzvare Monica Cherumpamba washe vaudza kanzuro iyi kuti vanotyira kuti vatori venhau vachashungurudzwa nevemapato ezvematongerwo enyika sezvange zviri kuitika mukati memwedzi yapfuura.
Pasarudzo dziri kuuya tiri kutarisira kuti mapolitical parties vaite commitments yekuti vatori venhau vanouya kwese vanoenda kwavanoda vachitora nhau vachiudza vanhu zviri kuitika pasina anovavhiringidza, pasina anovarova, pasina anovatorera zvavanoshandisa pabasa.
Izvi zvapfigirwawo nemupepeti webepanhau rethe Herald vaHatred Benenga. Avo vati vatori venhau vedepa ravo vanoshungurudzwa nevemapato anopikisa. Imwe nyaya yabuda mumusangano uyu ndeyekuti kunyange hazvo mutemo wesarudzo uchitsungira kuti ZBC ife mikana yakafanana, ZBC haisi kuita izvi. Asi mukuru anoona nezvemaredhiyo muZBC vaRobson Mandu vati ZBC inopa mapato ezvematongerwo enyika mukana zvichienderana nekukura kwawo.
Saka tinongovapo nguva inoenderana nezvavanenge vainazvo nepavari kupinda. Tinongovapo nguva inoenderana naizvozvo. Ndo inonzi pachirungu equitable approach. Hapana equal approach yekuti vanhu vangati 50-50, hapana 50.
Vamwe vakaita savashingirai vambe vePost on Sunday vaudza kanzuro iyi kuti havafariwo kuti ZEC haiburisi mashoko kuvatori venhau panguva yavanenge vachiada.
Asi mukatarura munoona kuti ava vanoita basa rekurana maelections muno muZimbabwe, maitiro avo haana kujeka, haana kunatsotwasuka mukuburitsa nekutepfenyura kwavanoita mashoko, mukufambisa kwavanoita basa ravo. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kutarisa
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoda kushanda nevatori venhau vese. Vakatiwo vatori venhau vanofanira kuita basa ravo vasina divi ravakarerekera.
Naizvozvo vatori venhau vose tinovatambira nokuvaona zvakafanana, asi tichivimbawo kuti naivo vatori venhau vachationavo semaonero avanoitawo vamwe vasingatari kana kuzonyanya kutarisa divi ravakarerekera.
Mutauriri weCCC Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti
vatori venhau vestate kana kuti vehurumende vanonyanya kupaza nuPF mukana, havatore nhau zvakaenzana. Saka munoona kuti news dzese dzingave dzemuradio kana kuti dzemutelevision dzinenge zvichingopembedza chete vamunangagwa, mhuri yavo, vana vavo, hamumbonzwa nyaya dzeCCC kana kuti nyaya dzemacitizens kana kuti dzeopposition dzichitaurwa imo.
Justice Chicheme vati zvakakosha kuti vemapato ezvematongerwo enyika varemekedze vatapi venhau nekuti ndiwo anoshambadza zvirongwa zvavo. Vatiwo vachasangana nevemapato ezvematongerwo enyika mapazi 11 ehurumende anosanganisira rekuburiswa kwemashoko, mapurisa, mutemo, vamiri venyika dzemusadic neau muzimbabwe pamwe neunited nations. Komiti iyi ichapedza ongororo yayo muzimbabwe musi wa20 mwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchuchisi weku Manhattan muNew York vaAlvin Bragg vaendesa kumatare sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo mudare reparamende reHouse of Representatives vaJim Jordan vebato remaRepublicans vachivapomera mhosva yekuda kuvhiringidza kuchuchisa kwavari kuita vaimbova mutungamiri wenyika vari vebato remaRepublicans vaDonald Trump. VaTrump vari kupomerwa mhosva dzinodarika makumi matatu neina dzine chekuita nenyaya dzeuori uye dzekutiwo vaibhadhara mari dzevharamuromo kune mamwe madzimai vavanonzi vakaita navo zvepabonde. VaJordan vari kuti komiti yavo iri kuda kuferefeta kwainoti kutadza kuchuchisa vanenge vapara mhosva mudunhu reNew York. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres avo vakashanyira Mogadishu, Somalia nezuro vanoti vanhu vanosvika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 6.5 million vemuSomalia vakatarisana nenzara inotyisa. Nekudaro vanoda kubatsirwa nechikafu. VaGuterres vanoti rubatsiro urwu ruri kudiwa kubva iko zvino kusvika mumwedzi wachikumi gore rino. Nengo dzeUnited Methodist Church muAfrica dziri kusangana svondo rinouya muJohannesburg, South Africa kwemazuva mashanu pamusangano weUnited Methodist Church Africa Forum uyo unotarisirwa kuzeya remangwana rekereke iyi. Nengo dzekereke yeUnited Methodist pasi rose dzinonzi hadzisi kuwirirana pashanduko dzinonzi dziri kuda kuunzwa mukereke iyi. Vatendi vemuAfrica vanonzi vari kuramba shanduko dzakaita sekuti vanoita zveungochani vave vaparidzi uye vanonzi vari kudawo kuti kereke izvimiririre muAfrica kwete kuramba ichiwana rubatsiro kubva kuAmerica. Musangano uyu uchaitwa kubva musi wa20 kusvika 25 mwedzi uno uye unonzi uchapindwa nenhengo dzinobva kunyika dzinodarika makumi maviri kusanganisirawo Zimbabwe neAmerica. United Methodist Church inonzi ine nhengo dzinodarika mamiriyoni mashanu dziri muAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mumwe wevachataura pamusangano uyu, mufundisi Lloyd Nyarota, avo vari kuCanada kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi, kune musangano uri kuitwa muJohannesburg musi wa20 to 24 April. Musangano uyu uri kuitwa neUnited Methodist Africa Forum. Ndoo vari kusangana kuti waungane wachikurukura nezvenyaya dziri kuitika muchurch yeUnited Methodist Church, kuti watarise remangwana rechurch yeUnited Methodist Church muAfrica uye kusanganisira mupasi rese.
Musangano uyu wakakosha zvakadi, Reverend Nyarota?
Musangano uyu wakandemiri musangano wakakosha zvikuru. MaUnited Methodist emuAfrica ari kuti tuda kuona kuti tiri kubvepi, tiri kuendepi sechurch yeUnited Methodist. Tinezenge tichifamba sei kuenda kune remangwana kumakore padanga darike zve 100 kuti Mwari watipa makore akadaro pamberi pedu.
Zvinhu zviri kutariswa kuzeyiwa.
Vhangeri riri kukura muAfrica. Saka tinoda kunangisa kuti remangwana rekukura kwevhangeri kuti rirambe richikura. Zviri kutaura izvo kuti takuda kusvikawo patinozvimiririra, patinozviriritira, patinotaura kuti takugonawo kuzviitirawo zvinhu zvedu, kusimudzawo mari dzatinodzidzisa tega vana vedu. Pane kungoramba tichiti tiri kuda scholarship. Takuda kusimudzawo mari dzatinozvichengetera nherera dzedu. Pari zvino mari zhinji inochengeta nherera idzi inobva kuAmerica. Mari zhinji dzinovaka machurch dzinobva kuAmerica. Saka takuda kusvika pekuti tingaite sei kuti vafundisi vedu wachengeteke zvakanaka muAfrica, uye tichichengetedza unhu hwedu netsika dzedu sevanhu vemuAfrica. Tichigashira dzidziso inobva muBhaibheri semagashirira atakaiita sezvizvarwa zvemuAfrica, nemanzwisisiro atinoita shoko raMwari sezvizvarwa zvemuAfrica.
Tinozva kuti imi, Reverend Nyarota, muri mumwe wevanhu vachataura pamusangano uyu. Zvii zvamuchataura nezvazvo?
Ini ndakakumbirwa kuti ndizotaure pamusoro unotaura nekuti United Methodist Church muAfrica yakura, yatingati dai ari munhu yabva zera, yakugona kuzviitirawo zviro zvayo. Ichechi inoramba yakatsika pane dzidziso yemuBhaibheri. Tikange tauya kune idzi nyaya dziri kunetsa dzechingochanidzi, isu chechi yemuAfrica tiri chechi isingagashiri dzidziso yakadaro. Tiri chechi inoti kana munhu achiita tararamiro kakadai haangagoni kuti agadzwe kuva musandiri muchechi yeUnited Methodist muAfrica.
Ko, imiwo sevatendi vemuAfrica makamira papi pashanduko inonzi yave kuda kuunzwa mukereke yenyu?
Nekuti zviro zvaakupera kusanduka-sanduka mupasi rese, takaona kuti chinhu chinokosha kuti tisangane sevana vevhu, sevana veAfrica, semaUnited Methodist, tikurukure kuti zvataakuenda nemasandukiro akuita zvinhu mupasi rese. Hatidi kuti isu tubatwe takaitwa chikukuvata-vata, uye hatidi zvakare kushandiswa nemamwe marudzi wanenge waine matambudziko avo nenhamo dzavo nehondo dzavo dzavanenge vachirwa kumamisha kwavo. Saka takaungana kuti isu hatidi kubviswa pachirindo, hatidi kubviswa parudairo rwedu.
Nderipi shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva?
Hama dzangu, soko randinokusiyirai muzuva ranhasi ngerekuti Jesu Kristu ndiye nzira, ndiye chokwadi.
Avo vanga vari nhengo yeMethodist Church uye mumwe wevachataura pamusangano weUnited Methodist Church Africa Forum, Reverend Lloyd Nyarota, vachitaura vari parunhare muCanada, naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu chiLive Talk, The Connection, Diaspora Forum nasi na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yemagwaro eZimbabwe exemption permits, iyo iri kunzwikwa mudare repamusoro muPretoria, South Africa. Magweta ari kumirira zvarwa zveZimbabwe achirwisa kuti zvisadzingwe muSouth Africa musi wa30/10. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, chibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860, 15460 kHz, per shortwave, mazuwa osem. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenawo zvakare. Dare repamusoro muPretoria ropinda muzuva repiri richizeya nyaya yekuti magwaro eZimbabwe exemption permit owedzerwa nguva yekushanda here kana kuti kwete. Kanzuru yeSADC inoona nezvesarudzo iri munyika kuzoona kuti Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here kuita sarudzo gore rino. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naGeina Saidi Gumede.
Sokuisika tisendaba ku VOA Ndebele.